Gwaro rakaburitswa gore rapera nesangano rinomirira kodzero dzevana pasi rose reUnited Nations Children's Fund kana kuti UNICEF rinoratidza kuti vana vanoda kusvika zvikamu makumi mana nezvinomwe kubva muzana vainge vasingaendi kuchikoro nekuda kweurombo uye matambudziko aikonzerwa nedenda recovid-19. Ongororo iyi inoratidzawo kuti vadzidzi vazhinji kunyanya vanasikana vanogara kumaruwa vaisiyira chikoro panzira. Vamwe ndivo vaiti vakasvika mugrade 7 vobva vamira. Vaiita rombo rakanaka vaikwanisawo kuzosvika kuform 4 asi vaizogumira ipapo. Ongororo iyi inoratidzawo kuti vadzidzi vashoma ndivo vaikwanisa kuenderera mberi kunosvika form 6 kana kuzoendawo kuzvikoro zvedzidzo yepamusoro-soro. Mumwe mubereki vatonderai matema vanoti pane zvikonzero zvakasiyana-siyana zvinoita kuti vana vasiyire chikoro panzira.
Sekutanga urombo chayo zvekuti mwanasikana omhanyira kuroorwa achifunga kuti ari kuti zanamo kumba kwavo. Chimwe zveche ndakavona inyaya yekuti nharaunda yavagere hakunawo vanhukadzi nevanhusikana wekuti vanoyemura. Vese variko vakangori mukati medzimba. Chechina zvatongove saizvozvo kuti vanakomana nevanasikana vemazera madukuduku voregera chikoro vototorana zvatongoti zvinokashirwa.
Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevanasikana reFemale Students Network Trust Muzvare Evanice Munando vanoti kushaya ruzivo rwakakwana muvabereki ndiyo honzeri iri kuona vanasikana vachitadza kuenderera mberi nedzidzo yavo.
Magarira takaita kumusha pfungwa dzedu dzakadzidziswa kuti mwanasikana ana basa achanoroorwa anonopfuvisa mhuri yekwaacharoorwa, saka kumudzidzisa kupfumisa dzinza raachanoroorwa kwaari. Iye vanhu vachiri kuda dzidziso yekudzidziswa kuti no zvakakoshawo futi kudzidzisa mwanasikana kuitira kuti nyika iwane pundutso nekuti murume nemudzimai kana vachinge vakadzidza mumba vanobatsirana mazano akanaka.
Mutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change amai Lynette Karenyi Kore vanoti vanoshishikana zvikuru nezvitendero zvisingaremekedzi kodzero dzevanasikana.
Nyaya yemachurches, nyaya yedoctrine, vana vazhinji vari kuenda kunorodzwa vari vacheche vachiri vadiki vasati vambosvika chero 18 years chaidzo, vamwe ma 13, 14, 15 years, zvokonzeresa kuti mwana iye akatoita nhumbu, mwana iye akarodzwa haachakwanisi kuenda kuchikoro.
Amai Karenyi Kore, avo vanova nhengo yeNational Assembly, vanoti dare reparamende rinofanira kutora matanho akasimba kupedza dambudziko iri.
Parliament yaka amenda mutemo weEducation Act kuti kana mwana aita pamuviri anoti apedza kuzvara odzokera kuchikoro. Ipapo takaona uri mutemo wakanaka, asi mutemo uyu hausikuzikanwa nevazhinji. Saka Parliament inofanira kuita maawareness kumaruzevha kuti vabatsire vana kuti vakwanise kudzokera zvekuchikoro kana vachinge vaita pamuviri.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti ichokwadi kuti vana vari kusiyira zvidzidzo zvavo pakati, asi hurumende iri kuedza nepose painogona kuti mwana wese anofanira kunge ari muchikoro awane dzidzo.
Ticharamba tichingosenza nemunharaunda masabhuku, machifu, makansela, maMP tichiitira kuti vanasikana varambe vachidzokera kuchikoro kuti vawane dzidzo yemhando yepamusoro-soro kubva kuhurumende yedu yeZimbabwe.
Asi mukuru werimwe remasangano yevadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vanoti kushoka mukuru kugadzirisa upfumi hwenyika.
Zvinoda kutogadzirisa nyika economy yorikavha, vanhu vachiwana mabasa, vana vasinobvawo kumapoor families vachibatsirikawo nemari dzokuti vaende kuchikoro. Hurumende iratidze kuti ine chido navanhu, vana vagoramba vachienda kuchikoro.
Kunyange hazvo vasikana vakawanda vanobata pamuviri vasiri kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo, Zimbabwe ine mutemo wedzidzo wakavandudzwa muna 2020 uyo unosungira kupiwa mukana wekuenderera mberi nedzidzo kwemwanasikana anenge abata pamuviri, kuroorwa kana kuita mwana. UNICEF inoti Zimbabwe inofanira kuwedzera mari inopiwa zvirongwa zvedzidzo yepasi kubva pazvikamu 13 kubva muzana kusvika pazvikamu 20 kubva muzana sezvakabvumiranwa kumusangano wakaitirwa muDakar kuSenegal muna 2000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.